changu zvinopa confusion kuruzhinji rwakatarisa from inside the USA. Zvikopawo confusion yakatonyanyisa kunyika dzichiri kubudirira dzinenge dzakatarisira kudzidza zvidzidzo zvemafambisirwo anoitwa hurumende namatongerwo enyika. Asi zvekare ndinoonawo futi zvichititaridza hunhu hwevanhu.
Takamira ipapo, zvinorevei panyaya yeutongi hwejecheteri uyezve nezvekufambiswa kwesarudzo dzakachena, tichiona kuti mamwe mapazi emuno muAmerica vari kuti hapana sarudzo dzakabiridzirwa?
Maonero angu ndeyekuti zvinopaso kumuenzaniso wakaipa, chimiro chakaipa kunyika ino yeAmerica, kuita sokuti hapana utongi hwejekerezi, kuita sokuti pane utongi hwekumbunyikidzana noudzvanyiriri. Asi zvekarewo ndakatarisa rimwe divi, vanhu vanogona kungonanga pamutungamiriri wacho anenge achikonzeresa. Tongoona sokuti pachirungu ndeyaye vanenge vachiti denial phase, yokuti hatisati zvanyatsogamuchirika. Handiti munoziva kuti chero munhu utoti warasikirwa nechinhu chaunoda kana kuti munhu ashaya, unomboita chinguva chokuti unoita sowakabatwa nedzikirira, then wozobendunikoona kuti ichi ndo chokwadi chaicho.
Saka munoona pane zvichasanduka here mukupindana kwenguva, tichiona kuti ivo vaJoe Biden vemadhemokrats vanofanira kutora matombo gore rinouya munandira?
Handioni kuti pane zvinganyanyoshanduka hangu ndichiona marongerwo akaita mutemo yemuno munyika nemafambisirwo anoitwa zvinhu. Dai dziri nyika dzakaita sokwedu kwatinobva kokungoti vanhu vanongotonga nedemo vongombunyikidza vachienda mberi zvaigona kubudirira. Asi muno muAmerica ndinongoona kuti vachatoteta zvavo masimba iwavo zvakanaka-naka.